Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 10 Gumiguru 2022. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Semisa Zimbabwe tinotaura kuti kufambiswa kumashoko kumuzinda weZimbabwe Broadcasting Corporation kunoda kuti inge yatapanurwa yayamurwa kubviswa paburukato rwekubatwa nemasimba ezvematongerwo enyika. Yopiwa mukana yekuti igadziridzwe, idzumburudzwe kuburikidza neaudit report rakaitwa neKPMG.
Misa Zimbabwe inoti Zimbabwe Broadcasting Corporation inofanirwa kuregerwa ichiita basa rayo zvakanaka pasina kupindira pezvamatongero enyika.
Ndekutaura kwandakaita isu ticharamba tichiita zvekuti tizame kutaurirana kunze kwematare edzimhosva nevanotonga muSouth Africa nevemaboka akasiyana-siyana kuti tiwane nzira yakanaka yekugadzirisa dambudziko.
Nyaya yemaZimbabwe exemption permits ichanzwika mumatare muSouth Africa kubva musi wa 28 November kusvika musi wa 1 December.
Ende chikuru ndechekuti tinongofara kuti munhu akakwanisa kuzosvika kumusha kuti awigwe kumusha kune hama dzake. Dai vakarwa kuAmerica, isusu vaivateera vaivafarira tanga tisakwanisi kuzovaona, nekuti ndodaviro kuti kana hama dzedzidza ravo dzinofarawo kuti mwana adzoka kumusha.
Muimbi Lancelot Mafumo weBlacks Unlimited otariswa kuradzikwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano remisa Zimbabwe rinoti vashandi veZimbabwe Broadcasting Corporation kana kuti ZBC vane kodzero yekuratidza kunyunyuta kwavo nemushandirwi wavo sezvinofanirwa kuitwa nevashandi vose munyika. Misa Zimbabwe yataura izvi zvichitevera mashoko ekuti vashandi veZBC vakataura mashoko kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachinyunyuta nezvemashandiro avo vachitiwo vari kupiwa mari iri pasi peyakatarwa neNational Employment Council. Mukuru weMisa Zimbabwe vatavani mwoyo vashora zviri kuitwa kuvatori venhau munyika vachitizve ZBC inofanirwa kuregerwa ichitsvaga zvirongwa zvainoona kuti ndizvo zvakanaka uye zvinodiwa nevanhu, vachiti vashandi veZBC vashandi sevamwe vose, naizvozvo vane kodzero yokutaura zvinovanetsa pabasa.
Semisa Zimbabwe tinotaura kuti kufambiswa kumashoko kumuzinda weZimbabwe Broadcasting Corporation kunoda kuti inge yatapanurwa yayamurwa kubviswa paburukato rwekubatwa nemasimba ezvematongerwo enyika. Yopiwa mukana yekuti igadziridzwe, idzumburudzwe kuburikidza neaudit report rakaitwa neKPMG richitaura iro kuti ZBC yanyanya kuvhiringwa neuori nemaburi akanyanya anobva kupolitics, anobva kunzvimbo dzakasiyana-siyana.
Semisa Zimbabwe vamoyo, ndeipi nzira yamunoti itorwe kuti zvinhu zvifambe zvakanaka?
Kuti zvifambe zvakanaka, ZBC ingaipiwa mukana wokutsvaga urongwa yatinoti yo quality programming, kuitira kuti vanhu vange vachibhadhara maresinesi. Zvinongoitwa nemuzinda weDSTV ndozvinoda kuti zviitwe kuZBC. Yadaro yochikwanisa zvakare kunge ichitsvaga vashandi vakakodzera vanoibetsera kuti irambe ichisunda zviga zvayo yatinotiwo mastrategic objectives.
Ko panyaya yevatapi venhau avo vatanga kusungwa-sungwa kana kurohwa-rohwa svondo nesvondo, Misa Zimbabwe pane zvaaita here nenyaya iyi Misa Zimbabwe inoti
tochiinda panyaya dzekumbunyikidzwa kuvatapiwe nhau. Mutapi mukuru anoaiye Godwin Mangudya akaambunyikidzwa achida kuparura kana kuti kuparunyoro pamusangano weZANU PF waiva kukwadzana. Akabatwa kwenguva inosvika kuawa kana awa rakakwana nemaCIO nevanotsigira achikwata bato reZANU PF. Izvi zvinoitiratidza kuti vashandi vari parumananzombe, zvinoratidza kuti vatapiwe nhau vari parumananzombe sezvatoenda kunguva yesarudzo. Chatinokurudzira isu ndechekuti vanoshanda nevatapiwe nhau kubva kubazi rekutapwa kwemashoko kusvikira kuZimbabwe Media Commission, mapurisa ngatibetsere kuchengetedza vatapiwe nhau vachiita basa ravo. Muzuva ranhasi mumwewo zvakare anotapa achishandira kuNewsday Desmond arambidzwa kupinda achipomerwa mhosva yekuti Newsday haiwirirani nemusangano uri kutonga. Izvi zvinoratidza zvakare kuti vatapiwe nhau vangosiyawo ari pachena vari panyanga dzamushore. Isu tinotaura kuti vatapiwe nhau vanochengetedzwa nebumbiro remutemo, naizvozvo havafaniri kunge vachirambidzwa kubata basa zvakasununguka. Pavarambidzwa vezbc vanga vachibvumidzwa kupinda. Izvi zverusarura uchitarisa kuti wabva mumba yani hazvikurudziri kushanda kwakanaka mukutevhenyekwa kwenhau.
Avo vange vari mukuru weMisa Zimbabwe vatavani mwoyo vari parunhare kuHarare neStudio 7. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reSouthern African Liaison Office rinoti nyaya yakakwidzwa kumatare edzimosva yokupikisa danho regurukota reSouth Africa rezvemukati menyika vaAaron Motsoaledi pamusoro pemagwaro anobvumidza zvizvarwa zveZimbabwe kuti zvishande zviri pamutemo ikurumidze kunzwika nedare. Ichanzwika kubva musi wemuvhuro 28 November kusvika musi wechina 1 December. Masangano anokwana mana kusanganisira reHelen Suzman Foundation neZimbabwe Immigration Federation akaendesa nyaya iyi kumatare asi haina kunzwikwa pamazuva avakange vakumbira. Vanorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reSouthern African Liaison Office vamunjodzi mutandiri vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti nyaya iyi ipere nenhaurirano kwete kuenda kumatare.
Panyaya yezvizvarwa zvekuZimbabwe zvine mapemits aya atakati anonzi maZTP yakanga yaendeswa kumatare edzimosva munguva yapera iyo nemasangano akati wandei anokwana mana kusanganisira veHelen Suzman Foundation pamwe chete nevemapoka ezEP iyo vakanga vatorawo danho rekuenda kumatare edzimosva. Yakazogarirwa pasi nemajaji vachizama kuonesana kuti yofamba sei.
Pane zvavakabuda nazvo here vamutandiri?
Pakaonekwa kuti pane mareplying affidavits aifanira kuitwa nemapoka akasiyana-siyana kusanganisirawo neHome Affairs, kusanganisirawo nezvinana Helen Suzman Foundation. Saka nyaya iya yaifanira kuti itange nezuro kusvika musi wechishanu. Asi hazvina kuzoita saizvozvo, yapushwa kana kuti yaiswa kumberi yaakutanga musi wa28 November uri musi wemuvhuro ichitarisirwa kupera musi wechina musi wa1 December. Asi kana ministry yeHome Affairs minister Motsoaledi vakawana mukana wavari kuda kuwana inogona kutozonzwika musi wa6 to 9 February mugore ra2023.
Izvi zvinotambirwa here nemapoka akaendesa nyaya iyi kumatare?
Ndataura nevanotungamira mapoka akasiyana-siyana iwayo akaenda kumakoti. Vari kuti vakakumbirisa kudare remhosva kuti dai nyaya iyi yanzwika gore rino risati rapera kuti vanhu vagone kuziva kuti vari kufamba gwara ripi. So tinotarisirawo kuti vanowirirana vozama kuti iitwe nekuchimbidza kuti zvinofanira kuitwa zviitwe pachine nguva.
Vamutandiri, pane imwe nzira here iri kushandiswa mukuedza kugadzirisa nyaya iyi?
Ndikutaura kwandakaita, isu ticharamba tichiita zvekuti tizame kutaurirana kunze kwematare edzimhosva nevanotonga muSouth Africa nevemaboka akasiyana siyana kuti tiwane nzira yakanaka yekugadzirisa dambudziko.
Avo vange vari vanorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reSouthern African Liaison Office vamujodzi Mutandiri vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Imwe nyanzvi mune zvamatongerwo enyika inoti kana mafambisirwo akaitwa sarudzo dzenhengo dzepolitibro yebato rezanupf ariwo achaitwa musarudzo dzenyika gore rinouya, hapana chinomusoro chinofanirwa kutarisirwa musarudzo dzegore rinouya. Muzvinafundo Eliot Masocha vanoti kana vanhu vapedza kuvhota, chinotevera kuverenga mavhoti nekuudza vanhu ipapo kuti akunda ndiani, vachiti zvinotaurwa navatafadzwa mugwadi zvokuti zvakabuda musarudzo zvichamboendeswa kumakomiti nokumutungamiri webato vanhu vagozoudzwa, ndicho chiratidzo chekuti zvinobuda musarudzo handizvo zvinoziviswa vanhu. Tabata muzvinafundo Masocha kuti tinzwe zvizhinji.
Mafambisirwo zvinenge zvakaipa mamwatirowo kuti vamwe vaipiwa macellphone, vamwe vaipiwa mabhandos amaindaneti nezvimwe zvakadero, handiwo maitirwo anofanira kuitwa munyaya dzamaelections kana tichida kunyanyokunyatso kuti tione demokrasi iyai jeketere mukusarudza vatungamiri vanozototimirira. Nokuti zvinozoitika ndozvokuti kune mari chero asina ruzivo, chero aino rusarudzo, chero ari munhu wakaipa kana kuti ari muvengi wezanup f, kunopedzisira apinda mukati imomo. Saka tikabvira pamaitirwo akaitwa maelection iwawo, ndinoona kuti zvainzi zvaiitika zvacho hazviratidzi kusarudzana kwakajeka kwokuti vatungamiri vanoziva nechido norudo navanhu ndivo here vanozosarudza kuita kutendwa komiti ikoko, kana kuti zvinenge zvaakunzi uyu ndiye wakandipa chakati kana kuti uyu ndiye hama yangu. Hazvinaki izvozvo maelekti, nokuti sarudzo idzodzo ndidzo dzinozosvika kwese dzaakutoredzerwa maitiro adzo kumageneral election ayaya anozenge achisarudza vana purezidendi, vana mp nezvimwe zvakadero. Saka zvinobva zvaumba sarudzo inenge isina mucherechedzo wakanaka, sarudzo inenge isingazoburitsi vatungamiriri chaivo chaivo vano rugo rwavanhu nokutungamirira vanhu, nokuti zanup f ndiyo pati yatingati tihopeka, ndiye inotonga. Saka maitiro ayo anofanira kunge aine chiratidzo muzimbabwe nepasi rose kuti vanoita maelection avo nenzira kwayo.
Kana makatarisa pakupera kwacho, zvinonzi zvichamboenda kukomiti zvigozoenda kuna purezidendi zvigozotaurwa, ndiyo nzira ingava yakanakavo here iyo kuita sarudzo?
Kana zvaakuzoita saizvozvo, hadzisisiri sarudzo dzinenge dzasarudzwa navanhu, nokuti kumakomiti kwadzichaita nokunana purezidendi ikoko vachandototendeka vamwe vanhu kuti hauyu hai ngaabveuyu nokuti hatimuoni zvakanaka. Saka ndivo vaakuzondopedzisira vakunzi ndivo vasarudzo, kwete vanhu vapasapa, asi kuti komiti yacho yeyo purezidendi wacho ndiye uchange achitotendeka vaanoda. Tinotinga tiyo sarudzo here iyoyo inenge inoitwa nepati yatinonzi inotonga, inenge ichida kuratidza chii kuvanhu vezimbabwe vose? Handiti ndo corruption iyo kuti zvozvinotonzi uyu haana kuapruvwa napurezidendi. Ko kana ari iye unenge achidiwa navanhu, kana ari iye unenge ano mwoyo kwawo wavanhu wokushandira hurumende asingadii napurezidendi, zvaazva zvekusarudza vanhu vapurezidendi here izvi kana kuti zvaazvekusarudza vanhu vavanhu?
Avo vange vari muzvinafundo Eliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. vanoona nezvekufambiswa kwemashoko muzanupf vatafadzwa mugwadi vakati sarudzo dzakafamba zvakanaka uye zvakabuda musarudzo idzi zvichaendeswa kumakomiti nekumutungamiri webato iri vanhu vagozoziviswa zvakabuda musarudzo munewsday ranhasi munyori anoona nezvegwara remusangano muzanupf vamike bima vanoti bato ravo rakapindwa nevavengi vachiti dzimwe nhengo dzebato ravo dziri kushanda nevamapato anopikisa Lancelot Mapfumo aimba nechikwata cheBlacks Unlimited anotarisirwa kuradzikwa nhasi kumarinda eWarren Hills muHarare Lancelot uyo aimba nechikwata chaitungamirwa nomukoma wake Thomas Mapfumo akashaya muAmerica nechirwere chegomarara tabata sawira wemufi vaRaymond Majongwe kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu
ngoma Lancelot Mapfumo ndichitaura ini semunhu wandakatanga kuonawo ndichikura munhu wekuti pandakatanga kuziva kuti kune chinhu chinonzi chimurenga ndiri kupuraimari tichienda unoteerera kumarondera takaona kuti munhu akanga achiridza ngoma zvaitifadza muridziro wawo ngoma wakasiyana nemaridziro aitwa ngoma nana chibhodhoro nevamwe nekuti avo maridziro maridziro anga atori yatingati yakapedzera yatiwo signature style yekuti vane maridziro avo avaiita yekuti ngoma chaiyo chaiyo vairidza kusvika pasteji yekuti unogona kuenda kubhendi raThomas Mapfumo wonoteerera brass wonoteerera vaimbi woteerera madrums chaiyo asi uchinzwa ngoma padzodzega kureva izvo kuti vaLancelot Mapfumo vakagona kucreata a new style yekuridza ngoma mubend
achachengeterwa kupi uye chii chinotarisirwa pakuchengetwa kwake nhasi
chiripo ndechekuti from zvatiri kuona ineni ndechekuti mukoma Lancelot vanovigwa muHarare Warren Hills nhasi musi wemande ende chikuru ndechekuti tinongofara kuti munhu akakwanisa kuzosvika kumusha kuti avigwe kumusha kune hama dzake dai vakarwa kuAmerica isusu vaivateera vaivafarira tanga tisakwanisi kuzovaona nekuti ndodaviro kuti kana hama dzedzinza ravo dzinofarawo kuti mwana adzoka kumusha asi chakaipa ndechekuti vangodzoka vari mucoffin zvavo asi kuti makore mairi mashoma apfuura takanga tinawo mukoma Lancelot takafamba pamwe chete tikatendera kumashows tikatofara zvikuru navo pamwe ndokwakuri kuonekedzana kwedu navo asi munhu wokuti vanovafarira vakaonawo kuti murume uyu akabata basa rake sebasa
vamajongwe hama neshamwari dzinofungei pakutadza kuvepo kwaThomas Mapfumo
chiripo ndechekuti vanhu vakawanda vari kutaura nenyaya yekuti kuThomas Mapfumo sei atadza kuuya kuZimbabwe zviri pachena kuThomas Mapfumo ataura nyaya yake kuti ndinotya kuti ndikauya kuZimbabwe ndinobatwa ko anenge aizoramba kuti Thomas Mapfumo atadza kuuya kuZimbabwe ari kunyepa kuti anozobatwa ari kuzvitaura ndiThomas Mapfumo ndiye ari kuziva ari kutya zvaari kutya tingarambidze munhu kutya here kana munhu akati handigoni kupinda musangomo nekuti mune shumba toti usapinde nekuti shumba dzakapedzisira kuonekwa kare iye ari kuziva kuti mune shumba yaanoziva ari kuitya ende ari kutadza ari kutaurakuta kuti ini handigoni kupindamo nekuti ndine zvandiri kuziva zvandinotya saka chikuru ndechekuti Thomas Mapfumo ataura nyaya yake nyaya yake isusu vamwe vanoziva zvinoitika munyika tiri kuzviziva kuti fiye yake yaari kutaura is not unfounded munhu ari kutya zvaari kutya ende haine kwandiri ndongoti mukanya ndivo munhu mukuru haasi mwana mudiki ende tinoti isusu mashoko evakuru kwazhinji kazhinji vanenge vaine zvavanoona Thomas Mapfumo haasi munhu wekuti munhu wekuti munhu anongotaurwa munhu nje Thomas Mapfumo munhu anenge wokuti kunyika yenyika dzimu anogona kunge aine zvaakaoneswa ende ane zvaari kuzvitaurira saka tikatichizoramba kuThomas Mapfumo haa zvautaura nezvekunyepa unenge uchitaura sani Thomas ataura nyaya yake ndoyatinongoteerera iyoyo
ipaiwo mashoko enyu kuvateereri vamajongwe
sevana veZimbabwe tinongotaura kuti aiwa music genre yechimurenga yarasikirwa zvikuru negamba ende tinoti Lancelot Mapfumo munhu wekuti vanhu vanofanira kumurangarira vanhu vanofanira kuenda kunomuvigawo kana kuti vanhu vanofanira kurimemba mukugadzirwa kwemusic yechimurenga munhu anotori stakeholder ende isu tinofara zvikuru kuti munhu anonzi Lancelot Mapfumo akapinda akaexista segamba ende tinofara zvikuru kuti auya kumusha kuzovigwa chokwadi ndechekuti ngatirangarirei kuti munhu anonzi Lancelot Mavhumo chipo chakabva kuna Mwari akaplaya role yake ende ngatimurumbidzei.
Avo vange vari sahwira vemufi vaRaymond Majongwe vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muIreland zviri kuchema zvichitevera kufa nemugovera kwababa nemwana wavo apo mushure mekuputika kwenzvimbo inotengwa peturo. Robert Garwe, uyo ange ane makore makumi mashanu, nemwanasikana wake Shona Flanagan Garwe ange ane makore mashanu vakafa pakaputika nzvimbo inotengwa peturo apo vakange vachitenga keke rokupemberera zuva rokuzvarwa kwaamai vaShona. Chronicle rinoti vanhu vatatu vakafa, vamwe gumi nevana vakakuvara zvakaipisisa mushure mekuponderana kwebhazi nerori padyo negwai usiku hwemusi hwemugovera. Bhazi rakanga rakatakura vanhu vakange vachibva kunhamo kuBulawayo. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Dokodoko kumhondo rokuri kunzi vanhu vanoda kuregista vechidiki vanoda kuregista vakawanda zvokuti asi izvo zviri kunetsa kusei zvichinetsa zvore kuti chizeki ichechi chinoti robha ichechi chidhingi ichechi chikambani chinoti chikambani chikambani chepati chipati ichechi chezeki ichechi chitori chipati chakazvimirira hatichachide sei vanhu vechinetseko kuregista iye ichiti izvo tiri vanhu vakazvimirira kutye ZANUPF ndozvo muchaita zvenepamavhoti izvezvo isati mbonyarari kuzvitaura tichazvitaura chete kusvikira maona kuti izvo zvetinoita zvinozikanwa itai kuti izvo vanhu muvabudire pachena tizive kuti izvo imi mamusiri vanhu vakazvimiririra haisi kambani yakazvimiririra ndatenda
vanhu vanotaura mugurupu munomu mustudio 7 kavataura zvakanaka. Kana uchisapota ZANU usambogara wauya kuzotaura munomu uchisekenda zvinhu zvisingabatsiri, nekuti imi munotendera kuti chero vadzimai venyu vakapedza gore rese vasina mabhurugwa emukati hazvina basa, nekuti wajaira nhamo yacho iyoyo uchingowana $10 yokupiwa neZANUPF uchienda kudoro wondopedza vhiki uri kudoro ukoko. Vana venyu kuti vageza here kana kuti vadii hamumboyo hamuna basa nazvo izvozvo. Saka musambogara mapinda umu muchitaura zvina. Kana uri weZANU taura zveZANU ukoko, kunoko hatidi kusangana nevanhu vanotaura zvinhu zvinonyangadza sitiriki, nekuti ZANUPF yauraya nyika. Saka musauya kunoku muchitaura zvina kudero vanhu vachiurawa kune dzimwe nyika nokuda kwokutambura kweZimbabwe yaurawa neZANUPF. Iwowo uya wotaura zvina, hatizvidizvo. Taurai kunze ukoko, musambopinda kwatiri kunoku.
Toda kumbotaura nyaya nedzimhanya dzekumashini dzokunana Pekita wana chiremwa remwa. Vanhu vari kutsigira ZANUPF. ZANUPF netsigire chipoko mani. Hamuoni kubva 1980 marodhi acho hakuna marodhi. Mabhiriji akasiya avapana Smith ndomazvo mabhiriji zviriko. Hakuna mabhiriji kubva kunana nyika zvichidzeura namakuvaza kuya kunana chiremwa remwa kunana Benzi zvokwana Nyangambe tiungwasini hakuna kana marodhi. But vanhu ndoramushamutamuzviti pamberi neZANUPF. Chii chinonzi ZANUPF? Vana vekumusha chinjai yava panguva yekuti zvinhu zvinake. Ngatichinje zvunhu, inguva yedu vana vefana vechidiki, ngatichinje zvunhu. Ndinokumbirisa kuti yai kunana chiremwa remwa kwana Bhikita kwese uku hakuna kana marodhi, but unoona vanhu vachiti pamberi neZANUPF. Chii chinonzi ZANUPF? Ivana munakagwa achanzi yei muti pamberi neZANUPF, toshamisika serenini. Nae vana chifu achanoramba achanzi yei votera ZANUPF, votera ZANUPF. Hakuna nemarodhi, kumakoronga koronga kupera marodhi hakuna marodhi akapera kufa kudhara. Ngatichinje zvunhu vana vechidiki vakomana, tisanyengerwa nemasidhara ezanupf.
Apo mukoma Blessing namukoma Danaunoka, unosimba here zvenyu ndine shoma zvoda kuta ava madhanga achiti kwanzi mhondi dzinombunyikidza vanhu hapana mwana womukomana nomusikana asiri mwana asi kuti chinoitika ndechekuti vanhu vanonga vabvumirana saka pakubvumirana apapa zvochibvawo pakuti munhu wacho waari kubvumirana naye uri kubvumiranawo naye here ari mwana wati wabva wozeera wanditi ndo pamukatoti munhu unozotarisawo kwete kuti kwanzi mototi kwanzi mhondi saka munhu womukomana imhondi here kana kuti munhu wechisikana ndiye munhu kwa here mofanira kutarisisa kwese kwete kumirira mabato ekungoti kwani mumirira kutsikirira vamwe vana vechikomanawo nesiwo tiri vanhu ende futi zvinhu zvinobvumirwana hapana munhu anozosvika pakuzoti vatenderana nekuita zvepabonde asingadi isi watorepwa munhu anototaura kutoti pane munhu wandimanikidza kuti tichiwati tatenda zvangu
makadini zvenyu ya muri kutaura nekomana mazitatenda manregerero kuno Cape Town ini zvokutaura zvangu nichiti mukomana ngapinde chamisa ngapinde kanoita kuno kukusouth africa kwatiri mabasa ari kozo but mugaro wachona ndiwoka wakatarangana zvisingaiti kutambudzika totambura kunoko kuti tiende kumba kwachona ndoshatoziri kutamira matozenzi chavo so matozenzi atotambira kunoku tiri kushuvira kudai tichimatambirawo kunyika kwedu ata tichimatambira kunyika kwedu dai zviri
ndangodaro kungokomenda imwe nyaya yandiri kuona vanhu vachingokomenda regai mwana uyo arombe kana achinge aromba manje nyaya inotendera kumunhu kuyauya akamubereki wemwana uyauyo ndo kwainotendera iko kana vakange vojiva manje neuromo hwemwana uyo vachazoziva zvaanoita vana baba ngatiregei kungoda kuti tinongomitisa vana vevanhu tamitisa vana vevanhu tobva tavasiya futi kana mwana uyo akura ndo pamunozomuda regai mwana uyo arombe kwete kusura muchiti nanga yakamurombesa ndo yanga iri rongo aiwa mwana uyo ane ari sikidikidi achigara mumabhiriji meyamuya mune mapamba mune tsvina mavana vachigara imimi mozotanga kutaura aromba iko zvino akuda kuromba pamwe pese maimbova kupiko moramba muchingotaura kuti dai arega kudaro dai arega kudaro indai momuchengeta mupe sadza vane vasina sadza vafana vachirarama upenyu hwakaoma vachinhonga magabadzi munguva vanomashayiwa vosera nenzara izvo zvazvirombera makuda kutaura zvisina basa zvokuti aromberei dai mamurega dai manosungisa nganga yacho saka imaida kuti nganga imurega achingogara netsvina ngaarombe regai anoyadzoromba chaiko agare yakachena munhu hama dzako munhu ukaita mwana wako musango inja nemwana wako kumba unomuchengeta uchimupasadza uchimuendesa kuchikoro kwete kuti mwana ane 10 years anoshaya kana mai havatori na mhosva baba ndova nemhosva
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika iko zvino tochingotarisa zvaitika kune dzimwe nyika munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vanyora tsamba kuSecurity Council vachikurudzira kuti sangano iri rishandise mauto aro echimbi chimbi sekukumbira kwakaita nyika yeHaiti iyo iri kushungurudzwa nematsotsi akapakata zvombo sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi misa zimbabwe inoti zimbabwe broadcasting corporation inofanirwa kuregerwa ichiita basa rayo zvakanaka pasina kupindira kwezvematongero enyika nyaya yemazimbabwe exemption permits ichanzwika mumatare musouth africa kubva musi wa28 november kusvika musi wa1 december muimbi Lancelot Mafumo weBlacks Unlimited anotarisirwa kuradzikwa nhasi muHarare tasvika kumagumbo echirongwa chedu chanhasi ini ndini Tanonoka Wande ndiri Washington DC ndichiti mosora zvakanaka.